Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ra Magistrate rinotonga kuti vechidiki vari mumuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House vabude kubva mumuzinda uyu.
Isu Service Alliance tinei nezvekuitika paMRT House. Ivo ndovari kuitisa nevanhu vavo ipapo. Hatishamusiki nazvo nekudotsika yavo. Vakavakatumwa nezanupf kuvaparadza MDC ndo yavatadza. Saka izvezvi vakubatabata pese nepasingaiti kuti vangoisaisa vanelson chapisa mukati.
Bato reMDC Alliance rinoti harinei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Tsvangirai House.
They had the slowest recovery since 1929. They took over something that was down here. All you had to do is turn on the lights and you pick up a lot. But they had the slowest economic recovery since 1929.
Gakava kana kuti debate rekutanga pakati pava Donald Trump nava Joe Biden avo vari kukukwidzira kuve mutungamiri weAmerica richangopera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevanomwe 7,837. Nezuro vanhu makumi maviri nemumwe 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana nemakumi maviri nevaviri 6,122. Dare raMagistrate muHarare rakatura nechipiri mutongo wekuti bato reMDCT iri kufanotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe ribvise vechidiki vanonzi ndivo vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House uri muHarare nesvondo, vachiti vanobuda chete mumuzinda uyu kana vakuru vemapato eMDC neMDC Alliance iri kutungamirwa navaNelson Chamisa vataurirana kuti vashande pamwe chete zvekare. Vechidiki ava vanoti vari kutevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vaive nezvigaro muna 2014 vafambise mabasa eMDCT vachiti ndivo vaive pazvigaro gore iri. Bato reMDCT pamwe nemunyori mukuru waro vaDouglas Monzora vakaenda kudare nemuvhuro vachikwirira bato reMDC Alliance vachamisa vaPaul Gorekore vaHepmo Chidziva navaDanford Ngadziore pamwe nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare. MDCT yakatora muzinda uyu kubva kuMDC Alliance muna Chikunguru ichibatsirwa nemapurisa. Mutongi wedare akati vashanu vekutanga vakakwirirwa dare vanofanira kudzosera muzinda uyu kuMDCT uye vaburitse muhutapwa vanhu vanonzi vakavharirwa muzinda uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamonzora kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi.
Tevedzera mutemo takaona kuti kune vanhu vakauya vakazama kupa mudhuri wedu weHarvard House kana kuti Morgan Tsvangirai House. Saka taenda kudare reMagistrate Court
dare rikatonda kuti mudhuri uyu ndewedu tadzikidzoserwe haitwa tadzi yedu yemugenzangira house yanga yatorwa nevafana vakavatisenzeswa neg40 nevamwe vanotsigira g40 saka tikunotora mudhuri wedu manje manje pachaenda messenger of court pamwe chete mapurisa kunotora maofices edu saka tahwina nyaya yedu totikuruzhinji rwemdc headquarters yenyu yava kudzoka taihwina nyaya iyi kucourt
saka ivo vamwe venyu vatambira here mutongo wapiwa kudare uyu vamuri kukwikwisana navo
hatizive kuti vachati kudii nazvo asi havana choice ndozvandaitaura paya kuti havana choice havasi papozition yekuita negotiate ndozvatonga dare redzimhosva
saka vanhu vari mumahofisi yenyu vakaramba kubuda matanho apa amunotora
kubuda vanobuda chaizvo nokuti order yatatora ndeyekuti unotanga waita obey first wozochema zvako mushure ndomunyorera wataita order yacho haisi order yekuti ndichazopikisa ndozodii kwete unofanira kutanga watobvuma wobuda wozoirwisa wabuda uri kunze
tinonzwa kuti vechidiki vanga vatora muzinda wenyu vari kuti ivo ndo vakanga vakabata zvigaro muna 2014 manga muchivacherechedza here
vazhinji vacho varimo mukati havana kana chigaro chavakabata vanhu vakangobva kug40 vakangotumwa kunzi vauye kuzobatsira vafana vashomashoma avo vanga vatengwawo saka zvakadaro isu tiri kuti kune mapoliticians vakuru avo ngavarege kushandisa vana vadiki ndokusaka tisina kushandisa chisimba chekubhuta bheki mudhuri wedu
mune umbowo here vamonzora kuti g40 ndo ine chekuita panyaya
hwedu hwakazarisa chaizvo nokuti mukatarisa matwitter anonyorwa ndo vanenge vachitopa mazano kuti mdc alliance itai zvakati.
Munyori mukuru wemdct vadouglas monzora vachitaura vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 asi mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford vachayo vanoti vakatoshamiswa nekuona mutongo uyu uchiiswawo bato ravo pamwe nemutungamiri wavo vachamisa mukati sezvo vasinei nechekuita nezviri kuitwa pamuzinda wemorgan richard tsvangirai house ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
isu semdc alliance hatinei nezvinoitika pamrt house vamonzora vakauya pakati pousiku vezanupf vane masoja vane vasori vezanupf vakatora muzinda wemdc alliance saka izvezvi zvavari kuendesa purezidendi vedu koti kuendesa mdc alliance koti ndo kupenga kwakuita vamonzora nekuti isu hatinei nezviri kuitika paharvest house hatinei nezviri kuti zviri kufamba sei hatitozivi zviri kufamba sei ivo ndo vari kunetsana nevanhu vavo ipapo hatishamisiki nazvo nokuti ndotsika yavo vanga vakatumwa nezanupf kuti vaparadze mdc ndo yavatadza saka izvezvi vakubatabata pese nepasingaiti kuti vangopisapisa vanelson chamisa mukati
bato renyu ranga rine umiriri here kumatare edzimhosva
isu hatinei nezvekuita tinofunga takataura kubva pakataurwa nyaya yesupreme court judgment iya kuti isu hatina leadership crisis mumdc alliance hatina leadership vacuum leader mumdc alliance takaita congress tobva kubranch constituency province national kwese kwakazara takaita congress tikabuda neleadership iripo kutungamirira izvezvi saa supreme court payakaita mutongo wayo yakapa mutongo kumdct uku ichitaura nyaya ya 2014 mastructures akasiyiwa aripo napuresident tsvangirai vasati vahlaya saa mastructures akasiyiwa aripo aya anga temu yavo anga atopera kudhara nokuti kumdc kune ma5-year term anochinja naevery congress saka vari kutaura nyaya yekuti mastructures akasiyiwa aripo muna 2018 vakashaya vapresident tsvangirai ndo mastructures anofanira kuita extraordinary congress
vamonzora vari kutiwo vari kupomerawo bato renyu remdc alliance kushandiswa neg40 munoti
ndichii chinonzi g40 ndozvodataura zvazvo kuti munzura atava kutopenga toshandiswa neg40 kuti chii pati yemdc alliance ipati yevanhu zvandata
kuti process yedu yekufika pa leadership yakabva pa pasi pa ground. Isu tinoteerera kuti vanhu vari kuti chii. Ndo zvatinoteerera, ndo zvatinoita. That's why makaona patakaita musangano wedu wenational executive mashundu maviri apfuura. Takapfumba nevaridzi vemusangano kuti endai pa ground mutaure nevanhu.
Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotarisira varairidzi vakawanda kusaenda kubasa kupfuura zvakaitika nezuro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwavira Joe, vati vabereki vasatambisa nguva kuendesa vana vavo kuzvikoro nekuti kunenge kusina varairidzi, vachiti varairidzi vachavazivisa kuti vachiendesa vana kuchikoro kana zvinhu zvagadziriswa. Varairidzi vanoda kuti nyaya yemihoro yavo igadziriswe uye kuti hurumende ipe kuzvikoro zvese zvinodiwa mukudzivirira kutapurirwana kwechirwere checoronavirus. Dr. Joe vanokurudzira hurumende kuti isheedzere nekukurumidza musangano mukuru wevarairidzi kwete nesangano reAPEX Council. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vaKane Matema, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Igaro ziva kuti varairidzi havasi kuenda kumabasa nokuti havana zvikwanisiro zvokuti vaende kumabasa. Saka muzuva ranhasi tiri kungoudza ruzhinji rweZimbabwe kuti ngoma ndiyo makaona kuti nezuro vevarairidzi vakawanda vakaramba vachingotaridza kuti vari kuwanda vasingaende kumabasa. Nhasi uno tinodaira kuti vazhinji zvekare vasingaende kumabasa.
Munoti kuvabereki vakaendesa vana vavo kuzvikoro kusina varairidzi.
Chatiroda kuzivisa kuvabereki nokuti kune vamwe vasina kuteerera nezuro vakaramba vachitumira vana vavo, asi vamwe vakateerera vasitumiri. Tinozivisa kuvabereki kuti musapedza nguva yenyu muchitumira vana kuzvikoro nokuti hapana anozonovadzidzisa kuzvikoro ikoko. Saka regai vana vagare kumba. Kana zvinhu zvagadzirika tichazokudza, haikuti zvinhu zvagadzirika chitumira ivana, nokuti isu sevarairidzi tine chidokwa-dokwa chokudzidzisa vana venyu nokuti vana ndeveduwo isu. Asi tine meseji yakakura zvikuru kwazvo inoda kuti inde kuruzhinji gweZimbabwe pamwe chete nehurumende. Kuhurumende yeZimbabwe tinofunga kuti dambudziko rese rinopedzwa nokutaurirana.
Sei muchitadza kuwirirana? Chii chimira pakati penyu nehurumende?
Dambudziko ratinetsa nderokuti minista weeducation vaKane Matema havasi kuda kutaurirana varairidzi. Vanenge vanotya marairidzi. Asi isu tingoramba tichivakurudzira kuti vaMatema, nyika ndeyedu tese. Onai kuti madana musangano mukuru namasangano varairidzi kuti tionesane kuti tofamba gwara ripi, tingaenda mberi sei kuti nyika iende mberi. Zvekare upenyu hwavarairidzi hwakakosha.
Zvino kana gurukota renyu rezvedzidzo risingadi kutaura nemwi sevarairidzi, moita sei? Moti kuhurumende.
Tinokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuti mari iyo yainoti nayo 600 miliyoni ionekwe ichiswa muzvikoro. Muzvikoro munge muna masanitizers, mathermometers, mamas, zvinopa kuti tione kuti upenyu hwavarairidzi neupenyu hwavana vechikoro hunokosheswa. Zvekare nyaya yemari kuhurumende, tinokumbira kuti hurumende dai yaona kuti paita musangano chimbi-chimbi wokutaurirana mune zvamandorokwati, kwete musangano weApex Council wokunyeperana nokunyeperwa neApex Council, asi musangano une vatungamiri wemateacher organization unoda kuti zvinhu zviende kumberi ende unoda kutaurirana chokwadi.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwavira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo kuramwa mabasa kwevadzidzisi kwapinda muzuva retatu nhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari kukurudzira hurumende kuti ipe vashandi ava imwe mari iri mumadhora ekuAmerica nekuti zvinhu zviri kudhura. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano nevashandi vayo zvondo rinouya kuziya mari yavanohora pamwedzi. Vashandi vakawedzerwavo mari yekufanobatsirikana inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakavimbisa kuti vashandi vachawedzerwa mari asi kwete nemadhora ekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Yekuti vashandi vanga vachibhadharwa mihoro yavo nemaUnited States dollars inyaya isina kunyanya kuipa zvayo, especially tichitarisa kuti zvinhu zvizhinji munyika zviri kutengeswawo nemaUnited States dollars, uye kuti hurumende pache zvayo iri kutowana imwe mihoro yayo yatingati matax revenue nemaUnited States dollars. Saka
izvi zvinorevei?
Kana zvakadaro izvozvo, zvinoreva kuti hurumende inofanira kuita kuti chimwe chikamu chemari inopiwa vashandi wehurumende chinge chiri mumaUnited States dollars, then chimwewo chinogona kuva chiri mumaZim dollars. But zvakakosha kuti at least pave ne significant proportion yemasalari yevashandi inopiwa in United States dollars. Makaona chronic high inflation environment yatiri yaita kuti mihoro yevashandi vachiri kuwana maZimbabwe dollars iderere zvakanyanyisisa, uye zvatikutaura kuti vemabhizinesi vazhinji vari kubvumidzwa kutengesa nemaUnited States dollars and vari kupreferawo zvakare maUnited States dollars.
Asi nemamiriro akaita zvinhu, mungati nguva yakakodzera here kuita izvozvi?
I think patiri izvozvi, kana tichida kuwa fair, kuwa just, kubatsirawo vashandi vari muhurumende kuti vakwanise kunge vachirarama upenyu huri nani huri respectable, hurumende inofanira kuona kuti mihoro yavo mizhinji yacho imwe yacho yabhadharwawo in maUnited States dollars, inotove mari yavanenge vachitopiwa. Zvinoitawo zvakare kuti even miripo yegovernment, matax revenues egovernment anokwirawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Hurumende inoti vanhu vose vanopinda muZimbabwe vanosungirwa kuve negwaro rinoratidza kuti havana chirwere checovid-19. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati kana munhu achiratidza sekuti ane utachiwana hwecoronavirus anobhadhara madhora makumi matanhatu ekuAmerica kuti aongororwe, uye avo vasina zviratidzo zvechirwere vanobvumidzwa kupinda munyika. Herald inoti mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vanotarisirwa muZimbabwe nhasi masikati kuzoshanya kwemazuva maviri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pakaipa tiri kutambudzika, tiri kunetseka ngeva vari kuti vari kutungamirira nyika. Zvavanotungamirira zvacho nekutonga kwacho hatisi kuona zviri kuenda kupi, zviri kubva kupi. Sinzi vamunangagwa vakapinda pachigaro kana wani chakachinja hapana. Vana veZimbabwe tiri kutambura, tiri kure kuno, toshava nemari dzokuya kumba. Nyika yacho ina kumira zvakanaka, saka yeshe hapana kumira zvakanaka. Saka tinokumbira kuna vamunangagwa.
Makadi vanamukoma Jonga, vana Blessing paStudio 7 apo nevamwe vose vashamarari, ini ndine mubvunzo wandoda kubvunza. government ndo iri kubhadhara here mari yekutenga masanitizers nemamask ekudzivirira COVID-19 kozi kuno headlines bayokia chiri kunzi bhadhara $20 each pamwana wega wega kutenga mask nemasanitizer ako. It's part of our parents or government.
Marara sei zvanhu zvairi kuita zviri kurota kurwisanisa vanhu vemdc tiri kufara kuti bato redu rakasimba zvinochisa tinotenda vachamisa tiri pamwe chete nemi nhana vajobskara musatyiswe kana kuitwa sei tiri kufamba tiri pamwe chete
makadii pastudio 7 apo ndinoti chamisa uri kutiurayira upenyu hwedu chamisa uri kutiurayira upenyu hwedu kuzvehondo ndozvinei vanogara pasi mutaurirano izvozvo unomanya uchivhara bhodha ZANUPF must go kuvhara bhodha vanhu vezanupf voga ndovanopinda nepabhodha
studio apo mamuka sei ko mamuka sei vashamarari vese nevateereri vese vestudio 7 ndiri muno musouth africa pahurovosdaira apo ndoda kungopavo kutsigira pamashoko angu asi kureva handineti handipi ndakarasa sabata ndinoda kupa kutenda kuna namama vose avo vari kumirira nyika yedu vachiisa mashoko emubhaibheri azvinoratidza kuti shuwa nyika yedu ine vanhu chaivo chaivo vane gwara chairo nyika yedu peava ndichida kutsigira ava namama avo ndepekuti ava panguva yaya mozisi naaroni manenji aikwa namozisi naaroni mozviona kuti mambo weijipita wanga achiomesa musoro sei asi tarisai mhinduro yakazouya chekupedzisira chakazoitika panyaya yesei vana vaisraeri vakazoenda asi mwari wakaratidza kuti mapepa aka achiratidza kutaridza mutongi wenyika yeisraeri asi anga achida kuramba asi ndakakuudzai vana vechinja haiwa sungai mabhegi tiri kuenda sungai mabhegi tiri kuenda kunyika yekanaani sungai sumukai zvese zviri kuwa nezanup f izvo marara zviri kuzopiswa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dibheti rekutanga pakati pomiriri weDemocratic Party vaJoe Biden pamwe nomiriri weRepublican Party uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump rakatanga nezuro manheru muCleveland mudunhu reOhio. Vaviri ava vakatatsurana pamusoro peCOVID-19, upfumi hwenyika, kugadzwa kwemutongi wedare repamusorosoro, nyaya yerusarura nezvimwe. Dibheti iri nderekutanga pamadhibheti matatu achaitwa uye raikokerwa nemutori wenhau mukuru wenhepfenyuro yeFox News Chris Wallace. Vachitaura nezuro manheru, vaBiden vapa urongwa hwavo hwekusimudzira nyika vachiti ivo chirwere cheCOVID-19 chinofanira kurwiswa sezvo chiri kubata vatema vazhinji vemunyika ino.
He's not worried about you. He's not worried about the people out there breathing in one another. He's been totally irresponsible the way in which he has handled the social distancing and people wearing masks, basically encouraged them not to.
But Trump vakatiwo vakaita zvirongwa zvepamusoro-soro uye dai vaBiden vari ivo vange vari kutonga kwakatofa vanhu vakawanda zvikuru.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do. He didn't think we should close it down, and he was wrong. And again, 2 million people would be dead now.
Panyaya yokudoma mutongi wedare repamusoro-soro, vaTrump vakati ikodzero yavo kudoma mutongi uyu nechimbi-chimbi sezvo vari ivo mutungamiri wenyika.
I will tell you very simply, we won the election. Elections have consequences. We have the Senate, we have the White House, and we have a phenomenal nominee. respected by all, top academic.
Asiva Biden avo vakambove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vakati veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekudoma mutongi wedare reSupreme Court mutsva kwete kuti zviitwe zvechimbi chimbi.
The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for a United States senators and when they vote for the President of the United States. They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already.
Panyaya yeupfumi vaTrump avo vaipindira nguva zhinji apo vaBiden vaitaura vakati vakaita zvinhu zvikuru pakusimudzira upfumi hwenyika.
When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here.
Asi izvi zvashorwa navaBiden vachibata matadziro ari kuita hurumende yavaTrump.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would be about buying American.
Nekambokavo simbimbino sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMajesty tirinotonga kuti vechidiki vari mumuzinda weMBC weMorgan Richard Tsvangirai House vabude kubva mumuzinda uyu. Bato reMDC Alliance rinoti harinei nezviri kuitika kumuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. gakava kana kuti debate rekutanga pakati pa Donald Trump na va Joe Biden avo vari kukupidzana kuve mutungamiri weAmerica richangopera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.